Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kukadzi 9/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende, vashandi nevashandirwi voita musangano weTripartite Negotiation Forum. Vamwe vagari vekumbare vanoti pane uori hwoitika mukutengeswa kwedzimba dzavari kugara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubotswana kumusangano wekukurudzira kudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vemapoka evashandi vashandirwi pamwe nehurumende vari muTripartite Negotiating Forum TNF vakasangana muHarare nezuro vachizeya zvakabuda mune mumwe musangano weTNF wavakaita mwedzi wapera kuVictoria Falls uyo waitsvaga nzira dzekushanda pamwe kwevashandi vashandirwi nehurumende. Musangano wanezuro uyu waikokerwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo uye unonzi wakapindwawo nemutevedzeri wegurukota rezvemari vakuda Mnangagwa. Avo vaimiririra gurukota rezvemari vaMtuli Ncube pamwe nevatungamiri veZCTU, ZFTU neZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Nyaya yemihoro inonzi haina kuzeiwa sezvo hurumende ichinzi yati inoda kutanga yanzwa kuti zvii zviri kuvimbiswa nemutungamiri wehurumende vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kana odivi revashandirwi kuti tinzwe pavari panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzichiramba. Asi mukuziya nezvemusangano uyu Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU vaKenyas Shamyarira.
Tangata kuturirana sema principles tese anoti organized labor, organized business ne government. Since that tangati inayo wachi presentao survey za varu kuzaitao mairane formalization ye informal sector.
Mamiru wakaita upfumi anonzaru kukanganisa zvakanyanya vashandi. Inya ya makabata batao ere tishitarisa miuru ye vashandi.
That was the first thing cha request kwa kutichitu in organized labor utitaure nyaya the macroeconomics. But government side vataura hivyo kuti we cannot exhaustively discuss that now sezo paine urongwa urukurongwa na His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa with structuring of the currency which is meant to augment the price stabilization. Saka zvabva zvaitaita kuti nyaya iyo isataurwe because tamira structured currency yacho iri kutaurwa kuti iri kuitwa muted sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika. But zvakadaro saizvozvo ndozve zvimwe zvinhu zvatinenge tichiti tinofanira kunge tichionesana takajekeserana.
Saka imi makatambira sei tsananguro yehurumende?
Ipfungo yakanaka iri kutaurwa na His Excellency kutini structured currency, but ngati werengedzei zvinhu izvi muTripartite Negotiating Forum nokuti ndomune nyika yose. Ndomune hurumende, ndomune labor, ndomune business. Atidi a policy is there is called muted in a silo. A muted premised on an individual or a group of people. Vanofunga kuti takufungira nyika zvakati. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kukwanisa kuti tienderere mberi. Asi chishuwo chedu ndechekuti tida kuona kuti iri kuuya yakaita se structured currency yacho. Because munyika muno chiripo ndechekuti chiri kuoperate on a three-tier system. Tinema eco cash, chine RTGS, ziri kuswipewa ne USD. But iri dominant in USD, because ma RTGS, ma eco cash unozoona, ese achinochiwa kuti munhu akwanise kuwana USD. Dora redu, ZW, RTGS, ne eco cash, za crasha. more than 3 times. So izvozvo manje uchizotarisa nemihoro iri kutambirwa nevashandi pari zvinezvi, vashandi vaakurarama zvino nenyasha zvatagara tichingotaura, hatizive kuti vanhu vanorarama sei. Ende zvinhu zvizhinji zviri kubhadharwa zvichishandiswa maUSD. So kusazoziva manje kuti kana icho iri structured salary iri kubva yaumba zamu rimwe chete rekuti RTGS, EcoCash, USD zvoita chinhu wani here?
Avo vange vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, vaKenya Chamyarira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Weguta reharare wa Jacob Mafume vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko euori anonzi nevamwe vagari ari kuitwa mukutengeswa kwedzimba dzekumajubheki kumbare. Vamwe vagari nevanovamiririra vanoti vave kudzingwa mudzimba dzavagara kwemakore dzichinzi dzave kutengeswa. Vari kuti ivo havana kunge vasumwa kuti dzave kutengeswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata meya veHarare vaJacob Mafume.
Wagari wenzvimbo yemajubheki kunonzi kuJobheki Lines kumbare Ward 3 wari kutsutsumwa zvikuru pamusoro pezvavari kuti huori huri kuitwa nekanzuru apo iri kuedza kumisikidza resolution yekuti dzimba idzodzo dzaigarwa nevanhu dzitengeserwe vanhu vaigaramo kwenguva yakati rebei.
Saka vashumba vagari ava vanoti dambudziko ravo nderei?
Wagari vari kuti apo vari kuenda kumahofisi ekanzuru paRemembrance District Office mumbare zviri kuitika ngezvekuti pane fungidziro yekuti pari kuitwa huori pahofisi yekanzuru. Wagari vakange vaenda kuhofisi ikoko vachindoti vagadzirise mapepa avo kuti dzimba dziende mumazita avo vagone kutengeserwa dzimba idzi nekanzuru. Kanzuru iri kuita iri kufungidzirwa kuti iri kuita chioko muhomwe nevamwe vanhu vanogona kunge vasina kumbogara mudzimba idzodzo, kwakuzotoona mapepa edzimba atochinjwa ave mumazita evanhu vaisagara mudzimba dzacho. Zvimwe zvacho zviri kubuditsa kuti vanhu vari kugara mukati medzimba idzi vanhu vakaenda vakanobhadhara mari iri pakati $50 kusvikira $200, zviri kufungidzirwa kuti ine vanhu vari kutambidzwa mari iyi pamahofisi ekanzuru kuitira kuti vakwanise kuita process yekuchinja dzimba idzi kuti dziende mumazita evagari vanoda kuti vave nehome ownership.
Iwo mutemo wekanzuru unoti pamusoro pekutengeswa kwedzimba idzi kana nguva yacho yasvika?
Kanzuru yakaita resolution yekuti munhu wese ari mudzimba dzerended accommodation dzekanzuru ari kupiwa mukana wekutengeserwa imba iyoyo kuti iwe yake agone kuitawo madevelopments aanenge ainawo mupfungwa dzake. Vari kuti dambudziko ranyanya kutarisana navo nderekuti pakamboitika wevhi yekuti washandi wepadistrict office waiita huori huri pachena vachibvisa vanhu mudzimba idzi vachiitengesa vachiisa mari muhomwe dzavo. Saka vamwe vanhu vakagariswa mumbare mumajubheki havasiri vanhu vainge vari mudzimba idzodzo. Kune vakapiwa dzimba idzi kare kare, vazhinji vacho vakafa vakasiya vana vavo, but vagari vari kuti even vana vacho vakasara vari mudzimba dzacho vachigara padzimba idzodzo, pamwe pacho vari kuzotoona imba yatengeswa yave muzita remumwe munhu aisagara pamba ipapo kana kuti akambouya akaloja pamba ipapo kare.
Avo vange vari mukuru verimwe sangano rinomiririra vagari veMuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuarare na Tanono Kawande we Studio 7. Sezo tichi tema tisina divi ratino rerekera, tukaiti nzwe mashoko ataur wawo na meya we guta re Harare va Jacob Mafume.
And certain days kwa nyaya yoyo asi corruption ndio yatisingadi mu Harare kana wanga wane dzimba vanhu ivavo ngavauye ndichatuma chairperson we housing kuti andanozviongorora izvozvo zvigadziriswe nokuti hatidi vanhu vanoita nhundira tsime mara patsetsetse dzokutorera vanhu zvinhu zvavo zvavanga vafangwa nge vainazvo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuBotswana kwavakasvika nezuro manheru kumusangano weChina wekudyidzana kana kuti Zimbabwe Botswana Binational Commission. Nyika idzi dziri kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvakawanda munyaya dzezvematongerwo enyika dzekutengeserana pamwe neupfumi. Makurukokota ehurumende ange achiita misangano kwemazuva akati wande kugadzirira musangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Musangano unoitwa pakati penyika mbiri dzichiedza kuumba kudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzingava dzezveupfumi, dzekugarisana zvakanaka, dzingava dzenyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika, zvematongerwo enyika.
Zimbabwe neBotswana tiri kunzwa kuti gore rinorava reChina vachisangana mumisangano iyoyi kumashure uku kwaisainwa zvibvumirano zviviri zvitatu. Ndezvipi zvati zvashanda pane zvakambobvumiranwa kubva kumashure uku?
Kubva kumashure uku mutsvakirizo yandaita handina kuwana chingabatike chekuti tingabva tanyatsoti Zimbabwe neBotswana panyaya idzi vaita chibvumirano chazoitika chikabatsira nyika mbiri. Handina chandati ndanyatsowana pandaita tsvakirizo yangu.
Iyo mbiri yekuwirirana kweZimbabwe neBotswana yazotanga kunyanya kututuma paive nemakakatano akawanda zvikuru, chazochinja chii?
Ndinofunga kuti chakachinja vatungamiri venyika. Tinorangarira zvinenge kuti pakanga paina vatsama kuBotswana, kuZimbabwe akanga achitungamira ndivaMugabe. Saka paive nemakakava nekukakatirana pakati pevaviri zvekutoudzana pajekerere kuti ima hamusi kutonga zvakanaka. Vatsama ndo vaiwanzodaro. VaMugabe vobva vadzoserawo vachiti aiwa iwe vaibva dzimwe nguva vaigona kuzotukirira zvekuti iwe wakazodai ukazodai. Saka pakachinja pachipinda vamasisi kuBotswana, kuZimbabwe uchipinda vaMnangagwa, ukama hunenge hwatinyevenukei tichikuona vatungamiri vaviri havachigona kuita misangano, vachigona kutogara pasi vachizama kuita zvibvumirano. Panongo nditi kachika madzei ndepekuti tinorangarira mazuva apfuura pakanzi pata kubviswa mavhiza zvichinzi vatungamiri venyika mbiri idzi vatotenderana, asi nanhasi hazvisati zvaitika. Saka panogona kunge paine kachidzodzi kanenge kachitambika pakati pakudyidzana kuri kuitwa pakati pevakuri vavo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Munyaradzi Riki Mukonza vange vari parunare kwakare kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Asi chandiuda hangu ngofunga ndechekuti mimi kana makuti makubvisa nhau dzemakuseni dzeStudio 7, saka munenge muchida kuti vanhu vaite sei? Ndomiri la 7 manerumo munanenge abva kubasa anoita vanhu vashanda mabasa akasana anoita. Woti ndakamirira studio 7. Vanhu ve studio 7 muna makuwa ini. Muri vatengesi. Ndimuri kutengesa zvino zvinoitika kupati yachamisa. Muri vatengesi vasingamboiti. Izvozvo zvinhu zvezvanhu chaizvo hamubudisa hamutauri. Asi pamunosvika muchiti Jesu kuti tiri hatina bato vatakarerekera bato vatakarerekera. Kana muri vezvanhu budai pachena muri vanhu vezvanhu muna nestudio 7. Musada kuti bata kumeso makatanga zvinhu zvenyu zvakanaka iko zvino munenge makupuwa shuga nezvanhu. Musada kuti taura zvinhu zvisina nebasa rese. Vanhu vestudio 7 makushaya zvokuita manje.
Vana mukoma tanonoka wande makadi henyu. Vawande vajonga kande miri makadi navamwe vose. Ndoda kuti timbotaura pamusoro penauye Sadhaki. Kuti ko Sadhaki stiri yakangohenga vana veZimbabwe, yakangohenga nyika yeZimbabwe. Yakangotenderedzana tenderedzana vachiti mwenye mwenye hakuna kwakazenda nyaya yacho kwatiri kuona kuti pane chiri kubuda. Ngavatibudire pachena vanhu veSadhaki, vatungamiriri veSadhaki. Vatungamiriri veSadhaki vanobata nyaya vachida sokunge vanotarisana kana kuti kutyanana. Ngavatonge nyaya zvechokwadi, ngavaite kuti Zimbabwe iende pamaelection ari pachokwadi. Ndatenda mazviita baba chinogurei.
Inyaya yakutaugwa nevakuru vedu ava vanonzi vaminangagwa yekuti kwai mwana akapara mhosva avabereki ndo vanozonzi kwai vanogona kuzopinzwa mujere. Kwaakuperegwa vasina zvavachaziva. Munoreva here kuti pane mubereki angakurudzira mwana kuti itamusakawo? Varume hatidi kurovambwa takaega. Imakambozvivo hepi kuti mubereki anokurudzira mwana kuti itamusakawo? Pane mwana anoita musakawo mubereki akatarira. Saka zvaakuzotanga nhasi nekuti imi maakuda kuchinja chinja mutemo muchiisa mutemo yamunoda. Vachazivi zvekuita vakuru ava. Imi mukangoona zvinhu zvaakuramba zvongoramba zvongotsikirira zvichingotsikirira zvinhu zvichingochinjwa chinjwa ichi ndeevhutema zvisina zvasichareva it's meaningless.
Mangwanani vahwande nevashama rose yestudio 7 ndine chichemo kuna vantuzu vanotsvakeiko ruoko rwavo runotsvakeiko mhomwe vamapensioners nokuti izvezvi mari yacho haichatombotengi $100 tikuwana 180,000 RTGs vakatizve vakwegura havachabhadhari asi tinoona kuti mishonga yacho hatisi kuiwana pamari shomanana yatasara naiyoyo ndiye hati kutsvaga naye mishonga dai matibatsirawo vanotunda hatizi kuti chikoro ichi vakachidzidza kupi chokusvotora mari hurumende dai yaitora matanho uye zvandingamboti hurumende nokuti hurumende yacho hapana dai matibatsirawo please sapota zvedu tofa nenzara mapirisi hatina.
Pakaipa vasikala vadai vambodzika mabichana. Tinogona kuvashaya nenguva yakaita dukuduku. Chamisa anyerere zvake achigadzira chinhu. Dai vambodzikama vasikara takachema nenguva refu chaizvo. Zvimwe munenge mava kunyanyawo futi. Timurambe pachovheka.
Pastudio 7 ndaikumbirawo kuti mundizvisire chichemo ichi. Studio 7 ndapota mundizvisirewo chichemo ichi kuvatungamiriri vakatungamirira Zimbabwe pari zvino. Vanhu ava vakapika vakaise mhiko pamberi pebhuku ramwari rinonzi Bhaibheri vachiti kana ndakundikana kutonga ndichasiya, kana ndikakundikana zvandichatumwa navanhu ndichasiya. Vangani vasiya izvozvizvi pari zvino? Munangagwa haadi kusiya, Muturi Ncube haadi kusiya, ese madhipatimendi ezanu havasi kudo kusiya, asi kuti vari kungoshungurudza vanhu. Kushungurudza vanhu chaiko chaiko. Ngavaonewo kuti vaite zvinoite dzimwe nyika. Izvezvi kana mitambo chaiyo chaiyo munyika yedu, haiyo hakuna vanhu vachada kuuya kuite mitambo. Mainvestor chaiyo chaiyo haasi kudo kuuya kuinvesta muZimbabwe. Dzimwe nyika dziri kubudirira noupfumi hwadzo. Chinzwa izvezvi vanhu vaakuba vana vadiki. Vakuba nokuite chipambi nokuda kwamunangagwa asikadi kubva pachigaro.
Pastudio 7 apo maswera sei. Tangatoda kuti maikore munocheruka. Tisu wemwamutare wacho hatichatokudi. Hatikudi mudikani, taitoti semudzimai pamwe waizotimirira zvichemo zvedu kana wachamisa waakutonga. Saka takanga tanguri takazviona. Kuti wangori hunyakwe semaikore munotsveruka maikore, musati rwadzise semadzimai. Tisi watakuri wemutoro, tisi tiri kunetseka nenzara mudzimba umu nevana. Asi ana maikore pemunoona zvinhu zvaakuita kunga zvaakujeka maakudonhesera zvinhu pasi, munotsveruka. Taneta ndimi imimi vanhu, imimi vanoda kuti matumbu enyu agute nemhuri dzenyu. Ko isusu toendepi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio. Iko zvino tombo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Vision rinoti riri kunetseka na zvikuru nekushomeka kwechikafu muSouth Sudan zvasiya vana vakawanda vasina chekudya. Nyika iyi yave nemakore ine hondo zvapa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vaende muupoteri uye vamwe vane huwandu hwakadai vatizire kumakamba zvoomera vanobatsira nechikafu. Sudan kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kwayo kwawedzerawo matambudziko echikafu munyika iyi. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Makore makumi maviri apfuura, United Nations Security Council yakatanga kutambira mashoko pamusoro pekusagadzikana nemhirizhonga mudunhu reDarfur muSudan mushure mekunge vaimbova mutungamiri weSudan vatanga kumbunyikidza vanhuwo zvavo mumatunhu aiva nevapanduki senzira yokurwisa vanhu vakange vatanga kuvapandukira. Chipanga mazano che United Nations munyaya dzezvemutemo vaMark Simonov vanoti zvino vamwe vevanhu vakapara mhosva idzi mudunhu reDarfur vapa kumbunyikidzazve vanhu mumatunhu akambombunyikidzwa makore makumi maviri apfuura vachiti tiri kuonazve mauto eSudan achishandisa nzira dzekumbunyikidza vanhu dzakaita semhirizhonga kubata vanhukadzi chibharo kupisa misha nekuponda vanhuwo zvavo vemamwe marudzi. VaSimonov vanoti mashoko ari kutambirwa neUnited Nations Security Council anotyisa vachiti mauto nezvikwata zvevarwi vechiArab vari kumbunyikidza nekushungurudza avo vasiri vechiArab zvikuru verudzi rweMasalit. Vanoti mauto nevarwi ava vari kupinda mumatunhu awa vachitsvaka vanhurume nevakomana vachivapfuura uye vachiba zvose zvavanowana mumisha inenge yatizwa nevanhu uyezve vachizosiya vapisa misha iyi. VaSimonov vanoti kupinywa kwevanhukadzi nevasikana muSudan kunosvibisa hunhu hwedu tose uye hakungaregwi kuchienderera mberi. Mudunhu reDarfur mukatu nemune mamwe maguta nemumisha vanhukadzi nevanasikana vari kubhinyiwa vachibvutwa mumigwagwa. Pane zvapupu zvinotaura kuona vanhukadzi nevasikana vakasungwa vari mumarori vachiendwa navo kuDarfur, vakadaro vaSimonov. Nechinangwa chekudzikamisa zvunhu muSudan uye ichishandisa chirongwa chayo cheWar Crimes Rewards Program, America yanongedza vaAhmed Haran vaimbova gurukota raiona nezvomukati menyika muhurumende yavaAlbashir. Naizvozvo America ichapa mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora kuna ani zvake ane ruzivo rungakonzera kusungwa kwavaHaran kuti vatongerwe mhosva dzavo pamberi pedare reInternational Criminal Court, vakadaro vaSimonov. Vachiti hurumende yeSudan inofanirwa kubvumidza International Criminal Court kuti itaure nevanhu vane humbowo uye kurega vane ruzivo rezvakaitika vachitaura neInternational Criminal Court uye kurega vangazivisa International Criminal Court kuti vaBashir, Haran navaAbdel Rahim Hussein vari kupi. VaSimonov vanoti kuunza rugare muSudan kunoda kuzvipira kwevanhu pasi pose vachikurudzira kushanda pamwe chete kuona kuti vanopara mhosva idzi vanosungwa uyevo vachitsigira vanhu veSudan. vachikurudzira kushanda pamwe chete kuona kuti vanopara mhosva idzi vanosungwa uyevo kutsigira vanhu veSudan kuti vakwanise kuita zvavanoda munyika yavo ine runyararo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maverenga kwaneni Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Mashoko amanzwa anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Tine urombo kukuzivisai vatereri kuti nhasi ndiro zuva redu rekupedzisira kutepfenyura chirongwa chino chemangwanani. Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotumira mashoko muchitaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7. Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mokwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu. Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye na11 manheru. Anokuyenekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande ndichikutendai kuti takatandara tese kwemakore mazhinji aya.
Tinotenda Tanonoka Wande nekubata chirongwa chedu chenhau dzemangwanani. Makateerera kuStudio 7, tirikutepfenyura tiri muWashington DC. Mangwana muSouth Africa. Ndinodzokorora zvakare. Mangwana South Africa iri kutamba nechikwata cheDRC, Democratic Republic of Congo, mumutambo wekutsvaga chikwata chinopedza makundano eAfrica Cup of Nations chiri pachidano chechina kana chechitatu. Nemusi weSvondo, Nigeria iri kutamba neIvory Coast. MuIvory Coast ndimo muri kutambirwa makundano aya. Ichange iri batai batai vanhu vakawanda vari kutaura zvizhinji pamusoro pemutambo uyu. Isuwo seStudio 7 tichange tichiteverera kuti zviri kufamba sei, tigoramba tichikuzivisai mafambiro azvinenge zvichiita.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, rikai titarise zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende, vashandi nevashandirwi voita musangano weTripartite Negotiation Forum. Vamwe vagari vekumbare vanoti pane uori woitika mukutengeswa kwedzimba dzavari kugara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Evans Azdeninga ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo.